Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana manheru anhasi uri musi wechina zvita 21 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Wande. Ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muSouth Africa umo vasangana nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe nevana muzvina bhizinesi renyika iyi.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi pamwe nedzematongerwo enyika dzinoti rwendo rwava munangaga urwu haruna zvarunochinja pamamiriro akaita zvinhu munyaya yeupfumi.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti akazvipira kushandira nyika sezvinodiwa nebumbiro remutemo uye ane urombo kana akatadza kuita izvi panguva yapfuura.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari muSouth Africa umo vasangana nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe navana muzvina bhizinesi vemunyika iyi. VaMnangagwa vaperekedzwa nachipanga mazano wavo mukuru vaChris Mutsvangwa, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSibusiso Moyo, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa, gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo, gurukota rezvemaindustry vaMike Bima, pamwe nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaGeorge Charamba. VaMnangagwa vari muSouth Africa umo vari kutsvaga nzira dzekuti vane mari vauye kuzotanga mabhizinesi kuZimbabwe. Nhasi vasangana nezvizvarwa zveZimbabwe pamuzinda weZimbabwe muPretoria. Ndabata mutori wedu wenhau Mo Blessing Mujoma kuti atiudze zvaitika pamusangano uyu.
Chinangwa chavaMnangagwa changa chiri chekukurudzira mhuri yeZimbabwe kuti idzoke kumusha, pamwe nekukurudzira vanoita nezvemakambani kuti vauye vazovaka makambani muZimbabwe kuitira kuti Zimbabwe ibudirire munyaya dzezveupfumi. Zvikuru zvavataura vaMnangagwa vati iwo kune nzira dzavavhura kana kuti dzazarurwa kuitira kuti avo vanoda kuuya kuzovaka kana kuwana upfumi hwenyika, kuwakidzira upfumi hwenyika muZimbabwe, vakwanise kuuya munyika yeZimbabwe vazoita izvi.
Ivo vanhu kuuya kwavaita kuzosangana nemutungamiriri wenyika vabuda zvakawanda zvakadii uchitarisa uwandu hwevanhu vari muSouth Africa?
Kwanga kuine vanhu vanokwanisa kusvika ndingati zviuru zvinosvika makumi maviri, kana kuti pachirungu tinoti kana kuti kuma 20,000 vanhu vauya pamusangano uyu kuti vazonzwa mashoko avaMnangagwa. Zvekuti panga pasina nzvimbo yekuti munhu aswedere padhuze, nekuti nzvimbo yanga yakazara zvekuti vanhu vakawanda havana kukwanisa kuti vanzwe kuti vaMnangagwa vanga vari kuti chii, asi kuti vanga vari paivo ndivo vakwanisa kuti vanzwe. Kwanga kuine vanhu vaishandisa mbozharunhare kutora mifananidzo, vamwewo vachiratidzira pamukova unopinda pamuzinda weZimbabwe vachiratidza kusafara kwavo maererano nekusarudzwa kwakaita vaMnangagwa kana kuti kuuya kwavaita kuti vazoparura musangano uyu.
Musangano uyu kuti uzobudirira kuitwa zuva ranhasi, ndivaMnangagwa here mukuru wenyika vakaronga izvi kana kuti Ndeva na muzvina bizimisi vari ku South Africa vakaronga izvi ndokukoka mukuru wenyika kana kuti embassy here tingada kuziva kuti akaronga ndiani kuti chitike chichigova konasi.
Ichi chirongwa chakarongwa ne vanosanganisira hurumende yeZimbabwe pamwe nevamiririri vari muno vemuzinda weZimbabwe kusanganisirawo nevanoita zvemabhizinisi kuti vauye muno vazoshambadza nyika yeZimbabwe kuitira kuti avo vanoda kuzoenda kuZimbabwe vachinovhura makambani vakwanise kuti vaende kuZimbabwe vachinoita izvi. Changa chiri chirongo zvakare chekuda kuti vamunangagwa vakwanise kutaurira mhuri yeZimbabwe iri muhupoteri kana kuti iri kugara kunze kwenyika nechirongwa chavo neutungamiriri hwavo hwavachaita.
Mutori wedu wenhau More Blessing Mujoma achitaura ari parunare ari muPretoria kuSouth Africa.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi pamwe nezvamatongerwo enyika dzinoti rwendo rwamunangagwa urwu haruna zvarunochinja pamamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi. Vamwe vanoti vamunangagwa hapana chavanochinja nekuti vange vari nhengo yehurumende yakakanganisa upfumi hwenyika kwemakore makumi matatu nemanomwe. Asi vamwe vanotiwo vamunangagwa vanofanira kupiwa nguva yekuti vagadzirise zviri kunetsa munyika. Mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Mbofana vanoti hapana chokutarisira chinobva murwendo rwavamunangagwa, asi mukuru wesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti vamunangagwa vanofanira kupiwa nguva yekugadzirisa zvinhu. Muhurukuro yevaviri ava tatanga kunzwa kuna vambofana.
Ndinoona sokuti vamunangagwa havasi kuita zvokutamba, vari kuda kufamba nebhora, vari kuda kuti ndima ifambe. Nokudaro zviri kunzi vaenda kuSouth Africa nebasa. Saka ndokuva chinhu chatinofanira kunyatsoongorora chekuti chaita kuti vafambe chematauriro azviri kuitwa ndechokuti vari kuda kuita basa kutaurirana ne vemabhizinisi vangangode kuuya kuzodyara mari yavo muZimbabwe.
Vambofana, imimi kana makatarisa rwendo urwu takatarisa tiri kudivi rezvematonge kwenyika kuti political significance, munoona chinyi parwendo urwu?
Inini ndinoona pasina chinoshandira chinhu. Sekutaura kwavaitava ndekuti ivo vari kumwenda kunotinesa chimiro chavo kuti munyika meZimbabwe maane mutungamiri mutsva, asi tinoziva kuti hapana regime change, pane face change. Pachinja face yegovernment asi hakuna kuchinja regime. The same people who are ZANU-PF, who is the same people vaitukirira vaidii kune hurumende dzese dzepanze ndo vachiripo. Saka inini handioni kuti chavanoendawo kana vachienda vachinotaura kuti isu tachinja zvaita vana Mugabe isusu hazvisiro zvatiri kuita mazuva ano. Ngavatiudze pachinja, but taiteerera kana State of the Nation address yavo nezuro is not mentioning anything that is different pane zvaitaurwa navamugabe. Saka inini hapana chandiona kuti vangotaura language yaingotaurwa navamugabe iyoye isame same. Tida kuita maresens akanaka nenyika, tida kutetidididi hapana chitsva ndiyo yatida kuona.
Vakanyenze, munotenderana nazvo here izvi?
Ini maonero angu ndekuti matauriro avo ashanduka, asiyana nematauriro aita vamugabe. Handisi kungoona kuti vari kungotaura chete. Tikabata zvavakataura kutanga, zvakataurwa mubhajeti yavo nezvavakataura kumuseneti nepariamendi, zvinoratidza kuti chirongwa chavo chiri kuda kusunduruka kubva kune kwatakabva. Dambudziko ratinaro semaZimbabwe nderekuti takagara nguva yakareba takadzvinyirirwa, takatyirirwa chose nehurumende yavamugabe, zvokuti pari zvino zvisiri pachinhano chiya chokuti kana mbudzi yakagara yakangosungirirwa painosunungurwa inongoramba ichingotenderera pamuti payanga yakasungirwa ipapo. maono la antinoita inindo kuti matawana wa kuita kana makungatanisa budget chairo unaona kuti vakutotaura kuti zvinhu zvasiyana hatichade kuti tiite zveindigenization zvaya zvaingonzi tichaita 5149 yawe kuwetwa chete kumadiamonds nekumaplatinum
vambofana munoremerwa nei pakupa vamunangagwa mukana wokuti vambopindura zvinhu vabve mugwarara nga richiitoerwa navamugabe chinokugozherai chii kuti muvape mukana iwoyo
munoziva vahondi oona mwana ane musikanzwa vaya nhasi ati kuti nhasi nachinja zvinonika zanu PF namunangagwa vavese army zvese kabhau yese ikabhau yese haisi kuti vakauya nhasi vakuti nhasi tachinja inini zvinonditinetsei kuti ndivatende kuti nhasi machinja kuti zvadii
pamwe vachinjawo zvechokwadi munoomerwa nei kubvuma kuti kuda pamwe vachinja
munoziva wahwande mwana akaya kwandiri ndiri munhu mukuru sire akavaya mwana wangu ini ane musikanzwa akati baba ndachinja anoziva ndiri sorry izvi neizvi neizvi I was sorry for this ikabhawe hapana kana one thing kungotinjana chete
ndomboenda kuna vakanyenze vakanyenze imimi munofunga kuti vangakwanisa here kutendeusa pfungwa dzavanhu vane mari kuti vauye vazoita invest muzimbabwe
kutendeusa pfungwa dzavanhu hazvitori nguva
vambofana muchidimbu titaurire mashoko enyu kupedzisira panyaya iyi
inini kupa mukana munhu ndinopa mukana hurumende iyi dai iri itsva dai iri mbisi kana watotaiti hati vanhuii ava vanhu vatinoziva saka mukana wavari kuda kuti tivape ndeupi vanhu vatinoziva kuti mbaba
vakanyenze mashoko enyu okupedzisira muchidimbu munoti chii nenyaya iyi
ndinoti ini takazviona zvichiitika kuchina tikarangarira zvinhu zvinogona kuitika nokuti vanhu chatinokanganwa kuziva ndechekuti muzimbabwe muno ivo vanhu vezano ivavava vanga vakadzvanyirirwa zvakanyanyisisaona vamugabe kubva vachiri kuhondo chaiko chaiko
avo vange vari mukuru welabour and economic research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunhare muHarare. Manzo avo kuna mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai mbofana.
Purisa eZimbabwe Republic Police anoti akazvipira kushandira nyika sezvinodiwa nebumbiro remutemo uye ane hurombo kana akatadza kuita izvi panguva yapfuura. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police akazvipira kuita zvido zvevanhu nenyika.
Isu tichashanda takanangana nekuti ruzhinji rweZimbabwe ruzive kuti we are recommitting ourselves kuti tishande zvakanaka tichiita zvido zvevanhu. Zvido zvevanhu ndozvatiri kuteedzera.
Amai Charamba vanotiwo kunyange hazvo pane zvakaitika mapurisa ezrp anotsidza kuti achaita basa ravo sezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Amai Charamba vaudza Studio 7 kuti nyaya dzeuori hadzidiwe zvachose uye veruzhinji vanofanira kushanda nemapurisa kudzivirira uori munyika.
Ende uyezve vanhu ngavasi kuti kuti nyika dzese dzinge dziripo mapurisa anofanira kunga ari. Saka chichemo chedu ndechekuti vanhu vese ngavazive kuti mapurisa tingasada nokuti vakambokanganisa, asi tichangodanana chete.
Pari zvino mapurisa anoonekwa saane uori hunotyisa zvekuti veruzhinji havana chiimbo nawo. Amai Charamba vati semapurisa vanoziva kuti nyaya yakatsamwisa veruzhinji inyaya yavo yekumira mumugwagwa kana kuti maroadblocks, uye kutanga pari zvino vanhu vachaona shanduko huru zvachose. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vatakura zhangazha vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti mapurisa aite chidzidzo chekuita basa ravo nemazvo.
Saka navataura kuti ndozvavachaita zvino zvangomirira kuzviona, uye kuti mukuita zvavari kuti vada kuita izvozvo vanenge vachitsanangura here mutemo zvakajeka, uye kuti vanenge vachiisa vanhu pamberi here kwete kuzviisa ivo pamberi.
nezuro vakasaru bata chinzvimbo chemukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakaita musangano nevakuru vakuru vemapurisa kubva kumatunhu ese enyika vakavaudza kuti vashandure maitiro uye kuti vaite zvido zvevanhu nenyika vaimbo vemukuru wemapurisa munyika vaAugustin Chihuri vakaenda pazororo vachimirira kusiya basa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Vatereri ve Studio 7 tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Nepfenyuro inokupai zviri kuitika muZimbabwe nekune dzimwe nyika. Vagari vemuHarare vari kushushikana nekukwira kwemitengo yezvinhu zvikuru zvekudya. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuHarare vaGod knows homwe vati gore rinoranga rakavaomera zvikuru vakati zvava kuwedzerwa nekukwira kwemitengo. Vahomwe vati mitengo yechikafu chinodyiwa nevanhu zuva nezuva ndochiri kunyanya kukwira.
Mitengo mamiriro akaita izvizvi hazvinatombomira musha. Nezuro chai chai takatopinda kuona nyama yakakwira zvisingaite. Ndinofunga kuti $9.80. Hazvitombofadza tichatsara kuti gore rinoranga rakatooma zvakanyanyisa. Isusu sana anozvita mabasa kutendoti kamarika kako neChristmas yatirikupinda kuti dhenwe toona zvinhu zvinenge zvakati chipe asi zviri kutorwadza hatina mari yacho asi at the same time zvinhu zviri kudhura zvisingatoiti upfu chaichaiyo neyekuzvigaya nekuzvigaya kuti ugaise bhakidhi yavatokwidzawo futi mutengo saka kwese tongoti tapinda pfumvu tandati pamwe zvavapinda president Mnangagwa wanyowani zvichasiyano nemazuva amugabe.
Mumwe ari mune zvematongerwo enyika uye ari mutauriri weMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vakurawo nechiwai vati Kisimusi kuvazhinji ichange yakaoma zvikuru nekuda kwekukwira kwemitengo yezvekudya. Vachiwai vakurudzirawo hurumende yava Mnangagwa kuti ione zvaingaita panyaya yemutengo kuti varombo vawanawo chikafu chekudya.
Christmas yevanhu veZimbabwe ichange yakaoma nekuda kwekuti mitengo yakakwira zvakanyanya. Enda pana chatichaitwa nehurumende yava Mnangagwa kuti idzikise mutengo inova iri kuramba ichikwira kusvika pazuva ranhasi. Zvatoratidza kuti vanhu tichatambudzika panguva yeChristmas kuti tidye nyama kana kuti tidye chingwa nokuti mitengo nokukwira kwemitengo kwayakaita. Chiri kunyanya kutibata sevana veZimbabwe ndechekuti nyama yakakwira zvokusvika kuma $9 per kg zvinoreva kuti varombo havachadye nyama. Chingwa chakakwira chikadzikisiwa asi zviri kuratidza kuti zvinhu zvese mumashops zvakakwira zvokudya zvichaita kuti varombo vatambure varege kuwana chokudya. Saka nokudaro tinotarisira kuti dei hurumende iripo iyi yachiratidza mazino asi pari zvino hapana chavati varatidza. Tiri kungozviverenga mumapepa hapana patiri kuona kuti vatanga kufamba nendima kuti vasakure ndima yavo nokuti totarisira kuti vachivhura indastry vachiisa vanhu kumabasa.
Nyanzvi mune zveupfumi vaFarai Maveza vati kusvika vemabhizimusi vawana mari dzekunze zviri nyore matambudziko eupfumi haagoni kugadziriswa.
Dambudziko ratagara tiinaro inyaya yekushayikwa kweforeign currency munyika yedu saka dambudziko iroro ndiro rinoda kuti hurumende igadzire. Ende dambudziko rekuti harisizogadzirika nemazuva mashomanana zvichatitorei nguva. Hurumende ikadaita mashortcut inogona kutozoti tangira futi zvemamwe matambudziko. Saka nyaya ichatoda kuti tive nemoyo murefu kuti kusvika zvanyatsogadzirika.
zvimwe zvezvanyanya kukwira zvinosanganisira nyama iyo yava kuvavarira kusvika madhora 10 pakirogiramu mazai makumi matatu aiita madhora mana ava kumadhora mapfumbamwe zvichikwira pamwe nemupunga nezvimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Apo chikamu chechina chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chapera chichiratidza kuti vanhu vekumaruwa ndivo vakave vakawanda vakanyoresa. Vamwe vave nemibvunzo pamusoro penyaya iyi. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
VeZimbabwe Electoral Commission vanoti pakupera kwechirongwa chekunyoresa vanhu nemusi wechipiri, vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu ndivo vange vakwanisa kunyoresa kuvhota munyika mose. Vezeki vanotiwo zvikamu makumi masere zvevanhu ava ndevekumaruwa, izvozvo pavamwe kuti vave nemibvunzo pachirongwa ichi. Mutauriri wezapo vaipitule Maposa vanoti kunyange hazvo pagara paine nhoroondo yekuti vanhu vekumaruwa ndivo vanonyanya kuvhota musarudzo dzinoitwa munyika, vanhu vane chikonzero chekuva nemibvunzo pane zviri kutaurwa neveZEC vachiti mumaziso evakawanda ZEC inoita basa iine divi rayakarerekera.
ZEC inozivikanwa nemabasa asina kunaka, especially kana tatasa nyaya dzemaelections. Havana kunge vakazvimirira vega, vakauya vakagara vakazemberana nezanupf zvakanyanya, zvakazoonekwa nevanhu vese. Saka nhasi unowu zvakurema zvakanyanya kuti vanhu vavimbe navo, kuti vavimbe nezvinotaurwa nezeki. Inyaya yekuti zeki izvigeze pamaitiro avanga vachiita makorosa apfuuraya.
Chipanga mazano paUniversity of Pretoria kuSouth Africa vati Nashe Mawere vanobvumiranawo nenyaya yekuti kune vanhu vakawanda vasina chivimbo nemashandiro anoita ZEC.
ZEC pachezvayo iri militarized, kune vakawanda vemuchiuto varimo muZEC imomo. Saka hapana chakachena chingatarisirwa kubuda musystem inenge yakasviba saizvozvo. Tinoziva zvedu kuti vanhu vakawanda variko kumaruwa, asi 80% iyo ndekuexagerata kuitira kuti zviite fulfill historical trajectory inowanzosenzeswa nezanupf inoratidza kuti vanhu vakawandisa vari kumaruwa. Tinoziva isusu kuti zanupf inogara ichibhesa nerural vote.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune veZEC panyaya iyi. Asi muzvare Abigail Mpambi vesangano rehashtag This Constitution Our Constitution vanoti hapana chinofanirwa kukatya madzave ruzhinji kuti vanhu vekumaruwa ndivo vakanyoresa vakawanda. Vanoti vemapato anopikisa vanofanirwa kusunga dzisimbe kuti vazvishambadze kune veruzhinji ava, vachiti kana vakasadaro bato riri kutonga rezanupf rine mukana wakakura wekukunda musarudzo dzinotarisirwa kuitwa gore rinouya.
Pangange pane zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinoita kuti vari kumaruwa vaende kunovhota. Zvinotarisirwa kunzi vamwe vanonzi vanenge vachimbunyikidzwa vachifosoredzwa pati pamucheto pazvo zvese chinoshanda izwi richabuda navanenge varejista kuvhota. So naizvozvo unotobva waona kuti 2018 inogona kusakashikamadza kuti ZANUPF igone kuwina, nokuti kunenge kwaakutaura avo vakarejista kuvhota. Saka kurudziro yakanyanya katakatarisana zvikuru sei namapato anopikisa seyambiro yangu, vanofanira kuona kuti vaona rutsigiro kune ivavo vanenge vane simba rokugona kuvhota, kana kuti vagone kuti vacho vasati vanyorisa kuvhota sezvo mukana wawedzerwa varejiste kuvhota.
Chipanga mazano mubatanidzwa weplatform for leveraging democracy, governance and elections uye vachishanda nesangano recenter for public engagement vabatla tambo vanotiwo hapana chinoshamisa kuti vanhu vekumaruwa ndivo vakawanda pane vakanyoresa kuti vagovhota, sezvo kumaruwa kwagara kuri iko kune vanhu vakawanda.
Chiri kuwanza chakonzeresa kuti vekumaruwa vave ivo vanorejesta ruwazhinji ndokuti vekumaruwa kune kakubatana karipo kwekuti kunoshandiswa masopuku, kunoshandiswa madzishe zvakare kuti ave avo vanobatsiridza vanhu kuti vaende kunorejista. Kungave vamwe vachibatwa nechisimba, kungave vamwe vachiudzwa kuti handei tese tinovhota, nekuti kuvhota kwakatikoshera kuti tichavamburamba tichipiwa chokudya panguva yenzara. Kasi chimwe chinozodzoka choitika ndechekuti vekumaguta makuru ava vasiri kurejista zvikuru, sakana vakatarira nzvimbo yakaita seunana Bulawayo. Vazhinji vanhu havasiri vanhu vari kushanda mabasa ekuti vanomukira vachinoshanda, kasi vanhu vari kuzvishanda voga munhu uye kuti azowana nguva yekuti abve pachitoro chake chiri chari kutengesa kuti aende kunoregister nguva yacho asi kuiwana zvakare vamwe vanhu vari kuzvidzwa kuti hapana chinochinzurudzika nenyaya yekuvhota nekuti vari kuti takagubva kare tingovhota kasi hapana chatokuona chichichinja.
Chikamu chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chichasimudzirwa zvekare musi wa5 ndira kusvika musi wa13 kukadzi gore rinouya mushure mekunge Zeki yabvuma kuti mazuva echirongwa ichi awedzerwe. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. America yatemera zvirango nhasi kumukuru wemauto muMyanmar uyo ari kupomerwa mhosva yekuurayisa vanhu verudzi rweRohingya Muslims. General Maung Soe, mumwe wevanhu makumi mashanu nevaviri vatemerwa zvirango nhasi. Vamwe vatemerwa zvirango vanosanganisira vaimbove mutungamiriri weGambia vaYahya Jammeh. Avo vanonzi neAmerica vakaronga chikwata chakauraya vanhu vakaipisisa.
Zvirango zvatemerwa zvekare kuna chiremba wePakistan vaMakhtar Hamid Shah uyo anonzi aitengesa nhengo dzevanhu. Mumwe atemerwa zvirango ndimuzvare Gulnara Karimova wekuAzerbaijan nevamwe. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zvichange zvichiitwa nemadzimai pazororo rekrisimisi negore idzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Mumanzi wakatonorera uchibva kuna Charles Charamba. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari muSouth Africa umo vasangana nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe nevanazvimuzvina bhizinisi venyika iyi.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi pamwe nedzematongerwo enyika dzinoti rwendo rwavaMnangagwa urwu haruna charuchachinja pamamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti akazvipira kushandira nyika sezvinodiwa nebumbiro remutemo uye ane urombo kana akatadza kuita izvi panguva yapfuura.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana mangwanani na7 AM apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe.
Anokuenekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande muWashington DC.
Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here kuzvirongwa zvedu zvatinokutumirai mazuva ose. Anokuonekaiwo nemufaro, ndini Ivans Zininga.